This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikumi 3 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isi takungotenga zvinhu mukwasha, takungotenga izvezvi mukona trolle yakasara takungotenga because mabond notes acho hatizivi kuti achauya achitenga here kana kuti asingatenga mhino zviri kungotaura zvemabond notes.
Kushayikwa kwemari mumabhanga kopa kuti vanhu vazhinji vatenge chikafu vachiisa mumatura vachityira kuti zvinhu zvichazotanga kushayikwa zvakare muzvitoro.
Mune vanhu vagara vasingatifariri kuda vachiri kungotitora semagandanga materrorists hatisati takliwa saka vanhu ivavo havawirirani nesu ndiyo G40 iyoyo.
Vakarwa hondo yerusununguko vanoti zvinhu zvavakavimbiswa nemutungamiri wenyika muna kubvumbi havana kuzviona apo kunetsana kuri kuenderera mberi muzano PF. Vanhu vanorarama vachiita vanoramba vachiita chipatapata kutora mari dzavo kumabhanga. Zimbabwe yotamba neMalawi nemusi wesvondo mumutambo weAfcon 2017. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kushayikwa kuri kuitwa mari mumabhanga uye kusamira zvakanaka kwaita zvinhu munyaya dzezveupfumi kunonzi kwave kukonzera kuti vanhu vakawanda vatenge chikafu chakawanda vachichiisa mumatura vachityira kuti zvinhu zvichazotanga kushayikwa zvakare muzvitoro. Mutoro wedu Thomas Tripasi anotipa nyaya iyi.
Vanhu vakawanda muHarare vatanga kutenga chikafu vachirongedza mudzimba vachiti kushayikwa kuri kuitwa mari mumabhanga kungangopedzisira kwaitawo kuti vezvitoro vatadze kuhodha zvinhu vachiisa mumasherufu. Mumwe wevanhu vakadai ndamai Rosemary Chinyadza vanogara mumusha weMaybourne muno muHarare avo vawanikwa neStudio 7 vatenga chikafu chakawanda vachirongedza mumotokari mavo.
Isi takungotenga zvinhu mukwasha, takungotenga izvezvi mukona trolle yakasara takungotenga because mabond notes acho hatizivi kuti achauya achitenga here kana kuti asingatenga mhino zviri kungotaura zvemabond notes.
Studio 7 yapinda mune chimwe chitoro chiri pakati peHarare ikataura nevamwe vashandi vemuchitoro ichi avo varamba kutaura pamhepo vati vakaona zvakakodzera kuti vazivise vatengi kuti vanofanira kutenga zvinhu zvishoma. Vashandi vemuchitoro ichi vati kushayikwa kuri kuita mari mumabhanga kuri kukonzera kuti vashaye mari yekutenga mafuta ekudira mudzimotokari dzavo dzekuhodhesa zvinozoita kuti vapedzisire vasisina zvinhu zvekutengesa muzvitoro kunyange hazvo mafuta asati atanga kushayikwa mumagaraji. Muzvare Linda Masarirambi avo vanoshanda pane imwe kambani iri pakati pedhorobha vanotiwo vave kutadza kuita kana chinhu nekushayikwa kuri kuitwa mari mumabhanga vachiti nguva yakawanda iri kupera vari mumitsetse vachitsvaga mari yekuti vawane kuraramisa mhuri yavo.
Dambudziko remari ratotishungurudza, hatizivi kuti takudzokera 2008 here nekuti zvino manje toda kubhadhara mari yetsi, toda kubhadhara mari yendi, vana vanoda kuenda kuchikoro, toda kutenga chikafu, tochitenga sei chikafu kana mubhengi uchipiwa $50.
VaGibson Zindove avo vane kambani yavo inogadzira motokari muHarare vanotione kushayikwa kuri kuramba kuchiita mari kumabhanga havaone chikonzero chekuendesa mari kubhanga vachityira kuti vanozoishaya pavanenge voida.
Inini personally handitorina confidence nebhengi nekuti kubhengi kuti usiye mari vanokutorera mari kutore mari yako futi vanotorera mari. Imagine nenyaya ma bond notes iri kuuya hatina shuwa kuti tichapiwa here nekuti last time takambodyirwa mari dzedu ichiri zimudhora.
Nyanzvi munyadze zveupfumi uye vari mutungamiriri wesangano reZimbabwe Economic Society Valav Mokadenge vaudza Studio 7 kuti kushayikwa kwemari mumabhanga kwave kukonzera kuti makambani mazhinji asanyatsoshanda zvakanaka zvavati zvingangoita kuti upfumi hwenyika huende kumawere.
Makambanis wenzi unokwanisa kutora $1,000 last week iyo marumezuro yakunzi $500. Saka unoona kuti mabhizinesi nevanhu zvavo varoda kutora pay yavo vane dambudziko rekuti hakwanisa kutora mari kubhengi. Saka zvazvinoita ndezvekuti munhu atora mari anobva atora mari yese. Saka zvaakuita manje ndezvekuti vanhuwo futi nyange pakutenga zvinhu tinonzwa kunzi mitengo yezvinhu yaakutokwira nokuti vanhu vanenge vasina shuwa kuti mari tinozoiwana here inenge iri mubhengi.
Zvichakadai vane ruzivo nezviri kuitika muhurumende vanoti mune kugedhagedha kwemeno panyaya yekuda kuunzwa kwemabond notes nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Zvinonzi vamwe vakuru vakuru muhurumende pamwe nemubato riri kutonga reZANU PF vari kuda kuti gavhuna weRBZ vaJohn Mangunjwa vasendeke urongwa hwokuunza mabond notes ayo asiri kudiwa neveruzhinji. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakaburitsa mashoko nemuvhuro ekuti hurumende ichiri kumbotsvaga ruzivo kubva kumasangano akaita seWorld Bank neInternational Monetary Fund kana kuti IMF nezvemabond notes aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya yekushomeka nekushayika kwemari mumabhanga, dambudziko rekushomeka kwemari iri rinonzi rave kukanganisawo makambani akawanda sezvo achida mari zuva nezuva kuti akwanise kufambisa mabasa avo. Vamwe vari kukanganiswa nedambudziko iri ikambani yemagweta yeGutu and Chikowero Attorneys iyo ine vashandi vanodarika 20. Mumwe wevakuru vekambani iyi vaobeti Gutu vanove zvakare mutauriri weMDCT vanoti dambudziko rekuti mabhanga akadzikisa mari dzinokwanisa kutorwa pazuva rave kuvapinza padambudziko sezvo vachine vamwe vashandi vanoda kutambiriswa mihoro yavo iri cashing. Vanoti kubva pakaziviswa nezvekuunzwa kwemabond notes munyika, vanhu vanenge vave kutogara vari mumitsetse yemabhanga vachida kutora mari dzavo. Zvinonzi muHarare nhasi mitsetse yekutora mari kumabhanga yanga yakakura zvakanyanya. Ngatinzwe hurukuru yataita navaGutu.
Ini semushandirwi jonga, dambudziko rekunetsa kwemari riri kutishungurudza zvekuti kana kuchirana business racho isu semagweta kudai zvaakunetsa. Nokuti tiri kunzi kumabhengi uko tinokwanisa kuwana mari inoita $500 pazuva, ndo maximum limit yatiri kunzi tinopuwa. Zvino zvinonetsa ndechekuti nebasa ratinoita semagweta kuti ugoti $500 pazuva ungarana business rinomusoro zvonetsa. Nokuti kune maexpenses akawanda tinodhila nana deputy sheriff, nana messenger of court, pane zvinoda kutengwa maconsumables, bond paper, fuel yokuti basa rifambe nezvakawanda zvinoda kuitwa.
Ko kunyaya dzekubhadhara vashandi nokuti tinonzwa kuti kune vamwe vanga vachiri kupa vashandi vavo cash.
Iroro idambudziko guru ratato vanaro nokuti kune vamwe vasina atingangoti muchirungu mabank accounts. Vamwe vavashandi vedu wokuti vanenge vachitiwo kana mari dzavo dzemuhoro dzasvika mazuva kuti vapiwe taitongonotora mari iri cash kubva kubhanga vopiwa. Zvino dambudziko ravapo kuti tichinoita bulk withdrawal tikwanise kuvatambirisa zvaakunetsa nokuti limiti yataakunzi tinopiwa iyo ye500 ishoma. Saka wakuona kuti munhu anenge apedza kana kuti maawa anokwana mashanu kana matanhatu akamira ari mqueue atumwa nekambani kuti aite bulk withdrawal ye500 pazuva, zvotoreva kuti maakutoita munhu anoshandira kunomira muraini kubank zuva nezuva. Zvinouraya basi.
Munofunga kuti dambudziko iri ringagadziriswa sei vaGutu?
Rinotongoda kuti nyaya dzeekonomi dzigadziriswe nokuti kana pasina mari yakawanda iri kusecureta mu informal sector jonga dambudziko toramba tinaro.
Vanga varo Obet Gutu, vanewe mkuru we kambani ye magweta ye Gutu and Chikowero Attorneys, uye vari mutauriri we MDCT. Vanga vari parunare muharare ne Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mapurisa anodzivirira mhirizhonga nhasi anonzi amboda kudzinga vanhu vave nemazuva matatu vachiratidzira vachirara muAfrica Unity Square muHarare. Vanhu ava vanosanganisira vesangano reZimbabwe Activists Alliance, Occupy Africa Unity Square Movement neZimbabwe Women in Politics Alliance. Mukuziya nezvenyaya iyi mutoro wedu wenhau Blessing Zulu abata mukuru weZimbabwe Activists Alliance muzvare Linet Mudewe.
Nasi mwafrika yunisi kuma 10 mwakuseni patanga tikika press conference yodi chati yota zewa nezewa mapurisa yora yote vashika waka wanda chaizo wakati itaifama kungi tichibda panjimbo saka wanda kumbula kuti tuone wakuru wa hone kutawa uja kuti chavanga wa hibako uja kuita azipa mchemo saka pane mkuru wa hewa azuya mbida kandida hizi ya padiri tika hizi ya kutawura asati na kungi lana azungotu ya starango.
Saka wana kuzo kubvisa ine chisimba?
Kota wana kubvisa ine chisimba ne kuti wano wose waramba kuti muti uzi kuti illegal gathering. Saka iyo wazubirisha mashoko kuti murikuronga kuita zvinhu zvisina kunaka. Saka tango kumbundu wamu mbundu kuti chataronga kuita chisina kunaka chii. Uye pane munhu akambosungirwa kuronga chisina kunaka here wati itrai ipi iyoyo. Saka varatidza kupoingana zvakanyanya asi nekuti hapanga pasina nyaya pamutemo vanhu havaratidzi kugara paafrica unity square.
Muri kukwanisa kurara sei panzvimbo iyi tichiona kuti iko zvino kunenge kuri kutonhora zvakanyanya muZimbabwe?
Ingoro yakaema chaiyo. Vamwe vari kurara pasi, vamwe vari kurara mabhedhi asi pasi paimborarwa munene kubva nezuro makatanga kudirwa mvura yakawandisa zvakanyanya kuti pange pakatota. Zviri kutotinetsawo kuti kanzero yedu inokwanisa kudiridza loni asi vanhu vekumadhuku ndizvo nekunana dzisoro vasina mvura saka ingura yakaema zvakanyanya mukomabhesini.
Mukuru weZimbabwe Activists Alliance muzvare Linet Mudewe vachitaura vari parunare muHarare paAfrica Unity Square na Blessing Zulu Studio 7. Varimi vefodya yerudzi rweBali kuBema Valley mudunhu reManicaland vanoti vari kunzwa manyukunyuko zvichitevera kuvapo kwemusika wekutengesera fodya iyi munharaunda mavo. Fodya yemhando rweBali inoshandiswa kuputira fodya inonyanyoputwa mhiri kwemakungwa inozivikanwa nekuti masigars uye inotengwa nemari yepamusoro. Mutoro wedu wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya iyi.
Varimi ava vari kushanda vari pamapeti farm uye vari kushandisa mahekita 10 pachirongwa ichi chakatanga mugore ra2013. Mhando yefodya yesigarepa iri kurimwa kuBema Valley chete munyika yose uye nemuAfrica mose kunze kwekunyika yeCameroon. Dzimwe nyika dzinozivikanwa dzinorima fodya yemhando iyi dzinosanganisira Brazil, Cuba, Chile uye neComoros. Muzinda wekutengesera fodya iyi wekuBema Valley wakavhurwa zviri pamutemo nemusi wechina svondo rino negurukota rinomirira madzimai muzvare Nyasha Chikwinya avo vakavimbisa kutsigira kuti chirongwa ichi chisadzokere kumashure. Pakuvhurwa kwemusika uyu pakatengeswa mabhero efodya anopfuura zana ane uremu hunopfuura matani mana uye fodya yemhando yepamusorosoro yaitengwa nemadhora mashanu ane chidimbu pakirogiramu. Mumwe wevarimi vakatengerwa fodya pamusika wepamapeti sigarepa auction floors kuBema Valley ndiamai Agnes Saburi.
Advantage yatinayo pakurima sigarepa inyaya yetransport achaendi kuHarare. Matractors anoyachititakurira panzvimbo tofemigeta tiri muno muBema Valley then yozotakurwa yakuendeswa kunze kwenyika ichibva iri muno muBema Valley. Ndo maadvantage atakawana akanyanya.
VaInnocent Chairuka, mumwe womurimi wefodya vanoti vari kuona nhamo yavo yapera nekurima kwavave kuita fodya iyi.
Iyi ndiyo fodya ine mari yakawanda. ine mari uye basa rayo yakanaka inokupa nguva yekukwanhura fodya. Yasiyana neVirginia inodzwi iri kudikanwa one time kuti ikwanhurwe iswe mbani ipiswe.
Amai Alice Ziki murimi uye vari shirikazi. Amai Ziki vanoti varerukirwa muzvizhinji kubva pavakatanga kurima fodya iyi.
Ini ndinoti fodya iyi yakanaka pakuti semunhu womukadzi ndisina murume, Virginia yanga ichitinetsa pakupisa kuti manguva zhinji unoenda usiku, pakati pousiku une uchipisa. Zvinoi kungobvisa mumunda wohenga ende unoshandira pamba pako hauendi kure.
Vanotenga fodya iyi vekunyika yeGermany vaMike Anderson vakati vari kufadzwa nemhando yefodya yepamusoro iri kurimwa nevarimi ava. Vakati seukama huchiri kutanga, vari kutarisira kuti varimi ava vawedzere mahekita mamwe kusvika pamakumi maviri efodya iyi sezvo iri yemhando yepamusoro kwazvo. Kunyange hazvo Zimbabwe ichizivikanwa nenyaya yekurima fodya, vamwe vanoona nezveutano vanoti fodya inofanira kumira kurimwa sezvo ichikonzera zvirwere zvakawanda kusanganisira chegomarara. Ndakamirira Studio 7 kuBhema Valley, ndini Lweda Moyo.
Mutauriri wesangano revakarwa hunde rusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vanoti zvinhu zvakavimbiswa vakarwa hondo nemutungamiri wenyika musi wa7 kubvumbi pavakaita musangano kuCity Sports Center hazvisati zvazadzikiswa. Vakarwa hondo vanoti izvi zviri kukonzerwa nevanhu vakakomberedza mutungamiri wenyika vari kuzviti Generation 40. Vakarwa hondo ava vanonzi vari kutsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vazotore chigaro chemutungamiri wenyika kana vaRobert Mugabe vasiya chigaro. Asi vaMnangagwa vanogara vachiramba kuti havana chikwata chemuzano PF chavanotungamira. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaPelekezela Mpoko vanonzi vanodyidzana nechikwata cheG40 uye nezuro, vakati vamwe vakarwa hondo ava vari kuda kubvisa vaMugabe pachigaro nechisimba uye vacharangwa. vaMpoko vakataura mashoko aya kumusangano wedunhu nemusi wechina kana kuti kuprovincial coordinating committee kumateveleland north. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata vaMahia.
Izvozvi pandiri kutaura hapana chakanyaso chatichaitwa kunze kwekubhadharwa kwemari yevana vechikoro yetemi imwe chete. Zvimwe zvese hapana zvati zvaitika.
Pane chikonzero chiri kupiwa here?
Hatisati taane chikonzero, tiri kufunga kuti pamwe kuda tinganyanye kukasira maningi sevanhu vari kungoonekwa nemaonerwowo asiri wokugamuchirwa stereki. Pamwe vanozoona sokuti takasira kuvamhanyirira stereki kana kuti tanonoka here. Isu hatinyatsozivi mamirira zvakaita, nokuti muvanhu vari munyika munomu mune vanhu vagara vasingatifariri kuda vachiri kungotitora semagandanga materorist. Hatisati takliwa. Saka vanhu ivavo havawirirani nesu, ndiyo G40 iyoyo iri kupikisana nesu nekuti vane agenda yevarungu. That's why kana tiri kutaura pamusoro pechinhu, havatitori sevanhu vari mukati meimba yeZimbabwe pamwe chete nevamwe. Vanotiona fanika sevanhu vari kunze, ende yet isusu tiri mukati mevamwe, ende tiri mhuri, tiri pati yemhuri yeZimbabwe. Saka kuti timhanye kunotaura pamusoro penyaya dzaizvozvo zvinoita sokuti takasira maningi, asi hatisi kuona kupfakanyika mukuti zviitike.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vachitaura parunhare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vari kushanya kuSomalia kwemazuva maviri. Asi kushanya uku kwabva kwasanganawo nekuurayiwa kwevanhu makumi maviri nevana nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaeda. Aka ndike chitatu vaErdogan vachishanyira Somalia. Turkey inobatsirawo Somalia zvakanyanya. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muNigeria. Pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama chekukurudzira nyaya dzekuvandudzwa kwemhando dzemoto muAfrica kana kuti Power Africa, bazi remuAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika rethe US Agency for International Development kana kuti USAID, rakaparura musi wa23 chivabvu chirongwa chekubatsira Nigeria munyaya dzekuvandudza mhando dzemoto. Chirongwa ichi chichabatsira nekutumira zvipangamazano zvitatu kuNigeria kunoshanda nemakambani anoita zvemhando dzemoto uye kubatsira nezvikwanisiro kumakambani aya. Mumiriri weAmerica munyika iyi vaJames Estwiles ndivo vakaona chibvumirano ichi chichinyoreranwa pasi pakati peNigeria nekambani inoshanda neUSAID inonzi Power Africa Transactions Reforms Program. VaEntwistle vanoti vane chivimbo chekuti mushandira pamwe uyu uchabatsira zvikuru mukugaya magetsi. VaObama vakaparura chirongwa chePower Africa muna 2013 nechinangwa chekuwedzera magetsi muAfrica, uye chimwe chinangwa chiri chekuwedzera mamegawatts zviuru makumi matatu zvemagetsi asingashandiswe marasha. VaObama vanoti panosvika gore ra2030 vanhu vemuAfrica vanosvika mamiriyoni makumi matanhatu vanofanira kunge vave nemagetsi mudzimba. America inoti iri kufara nebasa rairi kuita muNigeria. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica mukudyidzana kwayo neNigeria.
Tinokutambirai nemufaro watereri. Muchirongwa chedu pindai mudariro. Chatinotaura newe chidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nasi pachirongwa tina muzvare Patricia Moyo. Anoita zvekusona. Wakadi yako?
Tinofara maradi.
Tinofara. Saka wakatanga rini basa rekusona?
Ndakatanga kusona ndichangopedza chikoro. Ndanga ndichangosvika 17 ipapo. Tinosona masitikavha nehembe.
Bizimisi yako yawakatanga iyi inokupa here mari?
Zvino enderana nekuti nguva yachona senge nguva yechando inotinesei, nekuti havadi kusonesa hembe. Vanofarira kunotenga dzinenge dzichidziya semajuzi. Kana kuchinyatsotengwa pazuva unogona kutoenda kumba une $100. Asi kana kusingafai dzimwe dzenguva tinotoenda kumba tichina.
Chii chauri kufunga pamusoro pemabond notes kana mabond coins?
Mabond notes ndoona kunge akanaka, noti imari yedu yemunyika yakasiyana nemaUS dollar nemarandi, nekuti haasi yedu.
Zviri kunzi vakawanda vari kutora mari dzavo vachiburitsa mubhengi. Ko iwewe hauna mari here iri mubhangi?
Izvozvo zvakunetsa kuchengeta mari mubhengi, nekuti mabhengi acho akutonetsa kutora mari, nekuti dzimwe dzenguva unoti nonzi hakuna mari nhasi. Mangwana unoenda kune queue yakareba yekuti haukwanisi kumira, sezvo unenge uchiita business unobva watoisiya. Saka akashoma kuita mari mubhengi.
Iwe ungade kuudza vechidiki kuti chii?
Arai, ini ndaida kuti vechidiki vaone zvekuita. Kana uchinge wakundikana chikoro unogona kuita basa remaoko rekusona, rekuruka, rekubika, rekubheka nekutamba kana nhabvu chaidzi.
Waita hako.
Maita basa.
Aiva vatereri, ava vanga vari muzvare Patricia Moyo. Ini ndini Chioneso Jani. Muchirongwa pindai mudariro.
Munhau dzedu dzemitambo, maWarriors emuZimbabwe atarisana nemutambo ungangokwanisa kuti vaende kumakunda ne2017 Africa Cup of Nations. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira kuti zvinhu zvakamira sei.
Kukunda kwemaWarriors ukasangana nekukundwa kana kuita mangange kweGuinea apo iri kutamba neSwaziland, kunobva kwapa Zimbabwe tikiti rekuenda kumakundano makuru enhabvu emuAfrica aya. Pari zvino, Zimbabwe iri kutungamira nemapoints masere, ichiteverwa neGuinea neSwaziland, idzo dzine mapoints mashanu. Malawi ndiyo iri pasi-pasi nemapoints maviri. Maorias akakundwa kana kuita mangange vanenge vazviomesera, sezvo Guinea yakamirira kuendawo kumafainari aya ichitamba mutambo wayo wekugumisira iri pamusha neZimbabwe. Mutungamiri weZimbabwe Football Association vaPhilip Chiangwa vanoti havana chimwe chavari kutarisira kubva kumutambo uyu kunze kwemapoints matatu akakwana.
Tuda kuhina. My game is to win. Tukuhina.
Vashiyangwa, vayambira varairidzwe maWarriors kuti chibvumirano chavo nezipa ndechekuendesa maWarriors maAfrica Cup of Nations Finals. Vachiti izvi zvikakona, vezipa vachatora matano.
I don't expect anything from the technical team. I expect this. When they go to watch it, they don't appear when they are in the media.
Pakapedzisira kutamba zvikwata zviviri zveZimbabwe neMalawi, maWarriors akakunda 2-1 nechibodzwa chakanwiswa naKama Billiard kuLilongwe. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association, vaMathias Kupandirimbwa, vanoti Zimbabwe iri kudzokorora zvayakamboita, asi iko zvino ichikunda nezvibodzwa zvakawanda. Vakufandirimbwa vanoti vatsigiri venhabvu ngavauye vari rungwanda ngwanda.
Atambira ari kuita vakomana takazviona paFriendly yeUganda kuti zviri pachena kuti gore rinouya tinenge tiri kuGabon.
Vakawanda vanoti maWarriors aisa gumbo rimwe chete mukuenda kumakwikwi aya. Asi mumutambo wenhabvu munopembera chete kana mitambo yese yomakundano yapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Nasi muchirongwa chatinoita hurukuru nevaimbi. Tine muimbi ane mukurumbira zvikuru munyika Cynthia Mare, uyo anga achishanya muno muAmerica kuchirongwa cheZim Expo 2016 kuCalifornia. Ngatinzwe hurukuru yaita naMavlas Mhlanganya wewe Studio 7.
Toro wacho norema. Oh. Zira yacho yakareba zvinoda kushinga.
And I got winner my awards 9 up to now. Kune inonzi mazima awards, ma Zimbabwe Music Awards eku Zimbabwe ne manama awards eku Zimbabwe. Song pane chimbo chandakaimba chinonzi dai zvaibvira kana kuti zuva rimwe chandakaimbira mai vangu pavakashaya. Saka ndakahwina maawards anokwana 9 and ndichiri kutongoita famba nendima iyoyo ndozvandakatozvarirwa kusvika ndafa nechingoita izvozvo. Saka tinotendera kuti pamberi apa mai makundibvunza nechitaro kuti asvika 200.
Tiri panyaya iyoyo, mumbotipowo kamutakunanzwa kamataura aka kuti dai zvaibvira timbonzwa kuti kano nyatsoti chii chaizvezvo.
Dai zvaibvira ndaikumbira zuva rimwe ndikuudzei zviri mumwoyo mangu hamayo. Dai zvaibvira ndaikumbira zuva rimwe ndikuudzei zviri mumwoyo mangu amai o.
Dai zvaibvira ndaikumbira zuva rimwe
na ngureo kuti rwo rwo makarinyora zvaita sei tirikuonyatsonzwa kuti apa moyo unenge wairwadziwa.
Chokwadi ndakanyora rweri amai vangu vashaya vairwara ne cancer yemabhonzo.
Zvisemakandipa kuti ndikure nasi ndava kuzvionera wondega amai.
Nguva iyoyo ndakashaya kuti ndozviita sei nokuti zvaindirwadza ndakashungurudzikana zvakanyanya. Saka ndakaenda kustudio ndakanonyora song na Joseph Madziri akaproducer album yacho. But ndiko kamboka kaita kuti ndizowana maawards akawanda uye ndizikano chaizvo muZimbabwe.
Rekani kutaurire nyaya iri pano. Paivapo, paivapo, mwanasikana.
Tinoona zve munoimba pane dzimwe nguva muchiyambira imi vechidiki kana vasikana vari kukura. Chimbotipeiwo kamwe kamutakunanzwa kamakaimba makanyanyonangana nevechidiki.
Alright. Tikambo kanonzi motonga obvire. Ndakanyorera vanasikana. Nokuti kakawanda munyika medu kunoitwa vasikana vanoshungurudzwa, vamwe vanobatwa chibharo, vamwe vanongoshungurudzwawo nekungokura zvichishungurudzwa nevanhu vakuru kana kuti zvakawanda zvinoitika, ende vasikana vanotanga kurasa tariro. Saka kambaka kanonzi moto ngaubvire, nechingoti moto wako ngaubvire.
Muto wakunga uvire, vire, vire, ey. Nga uvire, vire.
Tinotenda muimbi Cynthia Mara paine urukuro na Marvelous mshanganyawe we Studio 7. Vateereri musakanganwa muchirongwa chedu che Live Talk na 8:30 p.m. kuti tiri kutarisa nyaya kuti vanhu vakawanda vave kutenga chikafu vachisa matura nekutyira kuti zvino zvinogona kuzodhura kana kushaikwa mune ramangwana. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vakarwa hondo yerusununguko vanoti zvinhu zvavakavimbiswa nemutungamiri wenyika muna kubvumbi havasati vazviwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande.